manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, kubvumbi 22, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland East nezuro, vamwe zana nevashanu kana kuti 105 vakabatwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa Vobaiwa nomba yavo yechipiri yeCOVID-19 kukwekwe. Vakwegura vochema-chema nemari shoma dzavanoti vari kutambiriswa dzopakuti vanonge svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland East zvasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 1555 vanhu zana nevashanu kana kuti 105 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira Wawe zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 37,980. Vanhu vanomwe vakapora zvasiya vanhu vapora vawe zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 35,065. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 1,316. Nyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vabayiwa nhomba yechipiri yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 pachipatara chikuru chemukwekwe kuMidlands. Izvo zvinotevera kubayiwa kwavakaitwa nhomba yavo yekutanga kuVictoria Falls mwedzi waPera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vaMnangagwa vabayiwa nhomba yeSinovac. Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi vaMnangagwa vati vari kufadzwa neuwandu hwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekutanga neyechipiri asi vati vaenda kukwekwe nekuti kune vanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba vaMnangagwa vatiwo ongororo yakaitwa muzvikoro inoratidza kuti vana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti vanodzidza vachigara pazvikoro vakaregerwa vachienda kudzimba pazororo reEaster zvichipesana nekurudziro yehurumende yekuti vasaende
Tiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunobayiwa nhomba yeCOVID-19 iyi. Nhomba iyi inofanira kubayiwa kaviri kuitira kuti ikwanise kudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 uhu. Nyaya yekubayiwa kwenhomba imwe mvira yakakosha zvikuru mukurwisa kupararira kwedenda iri munyika.
Chiremba ari kubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti zvakakosha kubayiwa nhombe yechipiri kana munhu achida kuderedza ukasha hweCOVID-19.
Vanhu vakawana jekiseni rekutanga recovid-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri. Izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya, asi maantibodies anogadzirwa mashoma shoma because ijekiseni 1. Pajekiseni rechipiri miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda. Toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yecovid yenguva yakareba. Ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Izvi zvinotsinhirwa nevaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera.
Nokuti kana nhomba yechizingaibayiwe kaviri panenge pane chikonzero. Nhomba yekutanga yaunobayiwa yandeyekungonanyongosa kuti muviri utange kugadzira foroma yokuforoma masoja acharwisa chirwere checovid-19. Asi ukangogumira ipapo muviri wako unenge usina kunatsa kudzidziswa zvakakwana. Kunoda nhomba yechipiri ndoinozosimbisisa dzidziso iyoyo, dzokororo ine simba, ruzivo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti zvakakosha kuti vatungamiri varatidze gwara.
Ini ndakabuda ndakamirira bato rangu reMDCT ndichiti vanhu ngavabayiwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira avo vabayiwawo nhomba yechipiri mukwekwe vati kubayiwa kwevakuru vakuru chiratidzo chekuti nhomba haina kuipa sezvinobuda pamadande mutande.
Chakakera kubayiwa kwevatungamiriri vebato pachekerere kunoratidza kuti majekiseni aya ari kubayiwa vanhu kudzivirira ukosha wecovid-19 hakuna kuita.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 295,631,000 vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 37,365 vainge vabayiwa nhomba yechipiri mukupera kwezuva rane zuro. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba uye yave kusimbaradza kubayiwa kwenhomba kunzvimbo dziri kumiganho nedzimwe nyika nedzinoshanyirwa nevekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandigere, vamwe vanhu vari pamudyandigere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuamerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu uye vamavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu pakunopera kwegore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuya aura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandigere kana kuti Pension and Provident Funds Bill.
Chihora less than 2,000 pamwedzi. Imba yangu inoita 1,500. Motikari license per quarter iri kuita 4,400 and something, which is 5,000. Radio mumba mangu, the TV, iri kuita iyo 1,200 per year. Zvinhu zvese izvozvi izvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa. Iyi zvino inini ndakamira pano, I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi inini nemudzimai wangu tikafa, taakutomirira popas burial nekuti hatichina polisi, hatichina, our dignity has gone down.
Vamukwada vanoti pavaishanda vaibatirwa mari yakawanda zvikuru yemudyandigere uye nyika payakashandisa mari yekuamerica mugore ra2009 payaibatwawo iri mumari yemadhora yekuamerica. Vamukwada nevamwe vavo havanzi kuti sei vari kuwana mari yemudyandigere shoma kudai, vachiti havafari nemashandiro anoita mapoka anozivikanwa kunzi pension funds ayo ari muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana munyika. Valukas Munyika, au vakapinda mumusangano wekunzwa pamusoro pensions and provident funds bill, vakashanda kwemakore akawanda kukambani ya Zimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. Vamunyika au vanoenengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemujyandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust ZIMPET, vanoti uhori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamujyandigere vasawane mari dzakaringana. Retired Colonel Brian Spambi ndomwe avo vari pamujyandigere. VaSpambi vanoti kuve pamujyandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamujyandigere ruri kurarama upenyu hwakaoma.
Waiti ukawana mujyandigere wako waikwanisa kutawo mujyandigere wodya wakagara, because aikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yemanth. But iko zvine zvise mari yacho haichina basa, kana iri RTGS hakuna chaunotenga naye ngozi vana vanoda US.
Pasi pemitemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi pave nenguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamujyandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamujyandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamirire eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamujyandigere yavo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vaudza Studio 7 kuti vari pamujyandigere vave nenguva vachirarama upenyu hunonzwisa tsitsi, zvisinei kuti vanenge vapedza makore akawanda vachishandira nyika.
Upenyu hwavo hwakaomarara kwazvo, vamwe vanga vasina pekugara, havasina pekugara, vamwe vakanga vasina kuvaka kumisha, havana pekuti vangabhadhara mari dzemarendi mbunyikidzo.
Vamwe ari kugunun'una wokuti kuNASA kune huori, izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mpfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Kune vamwe vari pamujyandigere vanoshorawo boka reInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC, iro rinoongorora mashandiro emakambani ane chekuita nepenjeni pamwe neinsurance, vachiti harisi kuita basa nemazvo. Asi mutauriri weIPEC vaLloyd Gumbo vanopikisa maonero aya, vachiti boka ravo range risina masimba akakwana kuti rinyatsokuita basa raro nemazvo.
Tinoziva kuti varipo vanochema nekuti IPEC hainaita chakati, hainaita chakati. Zvinenge zvichirema ndezvekuti tinenge tisina simba racho kubudikidza nemumutemo, hauna kutipa simba rekuti tinge tichiita zvimwe zvacho izvozvo. Munoziva kuti munyika muno tachinja mari dzatinoshandisa. Muna 2009 takabva kuZimbabwe dollar tichienda kuinonzi multicurrency. Muna 2019 tikabva tachinja kumari dzakasiyana siyana idzi tichidzoka kuZimbabwe dollar. Saka dambudziko rakaitika ipapo nderekuti kana mabva kucurrency yakati muchienda kucurrency yakati, toita sei in terms of my benefits kana kuti mapension values evanhu vanga vachicontributa mari.
Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepensheni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Muzvare Tokozani Kupe inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimukira kwezveupfumi, uye vanoti vanotarisira kuti kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira.
Izvozvi mapensioners ari kuchema, haana kuwana mari, haasati awana mari, mari dzavari kuwana ishoma. Saka kuda kugadziriswa mapension sector iwawa kuti kuoneke kuti anoshanda sei.
Zvichaonekwa mukufamba kwenguva kuti kuvepo kwemutemo uyu kuchabatsira here kuti vari pamujyandigere vararame upenyu huri nani kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini kudzana emsengi.
Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 kHz shortwave. Sachigaro vebhodhi reZimsec vaEdi Mwenje vazivisa nhasi kuti zvakabuda mubvunzo dzeA-level gore rapera zvabuda. Vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevakabudirira mubvunzo hwakaderera nezvikamu zvinodarika zviviri kubva muzana kana kuti 2.1% zvichienzaniswa nevakanyora muna 2019. Vakawanda munyika nhasi vatambira nemufaro danho rakatorwa nedare reHouse of Representatives rekuAmerica nezuro rekupasisa bhiri rekusimbaradza kudyidzana kweAmerica neAfrica kuburikidza nechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI. Bhiri iri rikatambirwa richapa kuti chirongwa ichi chienderere mberi kwemakore akawanda. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri reYoung African Leaders Initiative Act of 2021 HR 965 nezuro, Representative Karen Bass, sachigaro vekomiti yedare reHouse of Representatives inoona nezveAfrica ichitarisa nyaya dzeutano nekodzero dzevanhu vakati bhiri iri rinoenderana nezvinangwa zvemutungamiri wenyika yeAmerica President Joe Biden zvekusimbaradza kuhidzana kwenyika yavo neAfrica. Amai Bass vanoti vanotarisira kushanda nevamwe vavo kuti bhiri iri ripase muSenate kuti vaBiden varisaine kuti rive mutemo. Vamwe vakambopinda muchirongwa ichi vakaita samuzvare Faith Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti chirongwa ichi chave kuzovepo zvachose.
Chinhu chakanaka chatinofara nacho, chatinokorokotedza zvikuru, because the sure is a need for vatungamiri my young leaders kuno kuAfrica kuti vawane such opportunities exposure networks akadaro.
Va Vivid Gwede avo vakapinda muchirongwa ichi vati chakakosha chose sezvo chichipa mukana kuvana veZimbabwe neAfrica kuti vadzidze mafambisirwo anoitwa zvinhu muAmerica pamwe nedzimwe nyika.
Chiinda ikoko takadzidza tingati kuona kuti zvinofamba sei, nyaya dzebudiriro dzinofamba sei, nyaya dzemabhizinesi dzinofamba sei, nyaya dzekutongwa kwamatunhu dzinofamba sei, zvinoita kuti vanhu vave nepundutso.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure avo vakapinda muchirongwa ichi muna 2016 vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa.
Tine zvimwe zvingakopeke mamodels egovernance ariko anogona kuzoshandiswa muno muAfrica, uye zvine zvimwe zvatinoona pavanokanganisa mavaraniro avanoita nyika yayo zvinoita kuti varombo pamwe vawedzere kuita varombo vapfumi vachiwedzera kupfuma.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vatiwo vazhinji vavanoziva vakapinda muchirongwa ichi vasimuka zvikuru mabasa avo.
Vazhinji vacho vandinotarisawo ini vakaenda kumaprogramu anenge achisupportwa neAmerica, vari kuita zvinhu zvikuru kuratidza kuti zvirongwa izvi zvasimudzira zvakanyanya utungamiriri.
Chirongwa cheYALI chakaparurwa muna 2010 kutsigira vatungamiri vechidiki muAfrica munyaya dzeutongo hwejekerere, runyararo, budiriro nezvimwe. Young African Leaders Initiative Act inosungira bazi reAmerica rinoona nekuhidzana nedzimwe nyika State Department kuti ritsigire YALI zvachose kuti Africa ive nevatungamiri vemangwana vane hunyanzvi hwakadzama. Gore rino nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vechidiki vachapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vachadzidziswa kuburikidza nedandemutande reindaneti vari kunyika dzavo zvakasiyana nakare apo vaiuya kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vemuAmerica vanosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million vabayiwa nhomba yeCOVID-19 mumazuva avo zana ekutanga kubva zvavasarudzwa kutungamira nyika. Vachitaura kumuzinda wavo weWhite House nezuro, vaBiden vakatiwo vachiri kuita ongororo yekuona kuti vangabatsira sei dzimwe nyika dzisina nhomba yakakwana. America inoti hayo iri kubatsira nemari inosvika mabhiriyoni mana chirongwa cheCovax chinobatsira nyika dzichiri kubudirira nenhomba. Nekuda kwekuti vanasikana vakawanda munzvimbo inogara vakawanda muKenya yeKibera vangavoita pamuviri panguva yeCovid-19, vabereki nevarairidzi vakaronga urongwa hwekuita mitambo yenhabvu yemadzimai kuti vana ava vawane zvekuita. Vamwe vacho vanonzi vari kutamba nhabvu zvinonwisa mvura zvokuti vave kuda kutengwa nezvikwata zvepamusoro-soro. Paramende svondo rino rekupasisa bhiri rinobvumidza kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kepiri kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 rakasimudza mutauro mukuru vanhu vakawanda vachipa maonero akasiyana-siyana. Vanotsigira bato riri kutonga reZANU-PF vanoti zvakaitwa nenhengo dzavo muparamende pamwe nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa reMDCT zvekutambira kuwandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika rakaumbwa muna 2013 chinhu chakanaka chose, sezvo izvi zvichichengetedza zvido zveveruzhinji uyewo kupa mutungamiri wenyika mukana wekushandisa masimba avo zvisina anokanda zvipanera mumavhiri. Asi vanopikisa vanoti zvakaitika izvi mucherechedzo wekufa kweutongo hwejekerere uye zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa masimba ayo muparamende zvisizvo nekuti bumbiro idzva iri ranga risati rambotanga kushandiswa rose. Nhengo dzinosvika zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakatambira kuwandudzwa kwebumbiro uku kuchitiwo makumi maviri nembiri dzichipikisa. Zvinonzi zvinofanirwa kuwandudzwa mubumbiro iri zvinosanganisira mutemo wekusarudza anokwikwidza ari mutevedzeri weanozove mutungamiri wenyika kana kuti running mate, mutemo wekusarudzwa kwevatongi vematare pamusoro uyo wakawedzerwa nguva yekushanda, kuwedzerwa kwenguva yemutemo unopa zvigaro kumadzimai pasarudzo kana kuti women's quota uyo wanga uchiguma kushanda muna 2023, uyewo kuisa mutemo unopa zvigaro gumi kune vechidiki musarudzo kana kuti youth quota. Bhiri iri rave kuzoenda kudare reSenate uko rinotarisirwa kupasiswa zvakare sezvo ZANU-PF ine nhengo dzakawanda ikoko. Kana bhiri iri rakapasiswa neSenate, rinenge rave kuzoenda kumutungamiri wenyika kuti aise runyoro rwake kuti uzove mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva rePatriotic Zimbabweans uye vaimbo venhengo yeparamende vapishai muchauraya, pamwe nenhengo yeZANU-PF uye vari gweta Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei zvakaitwa neparamende izvi.
Tinofanira kugara takaziva kuti vanhu havana kusikirwa mutemo, asi mutemo wakasikirwa vanhu, varidzi vemutemo vanhu. Saka mutemo kana uchinge wasvika nguva yekuti wava kutidzvinyirira, tine kodzero yekuushandura zvakaitwa zviri mugwara. Kana mutemo ukati muparamendi, zvatoreva kuti inyika yese yatouchinja. Vanhu vari muparamendi vakamiririra nyika yese. Chidanho chakanaka zvikuru.
Vamuchauraya, munoti nedanho rekushandura kana kuvandudza mutemo pamwe nezvataurwa naDr. Mavhaza?
Pane zvetisikanyatsowirira nazvo isu sebato rePatriotic Zimbabwe pakushandurwa mitemo kwakaita sekwakapfukidwa kuparamendi manje-manje. Chekutanga ngechekuti ruzhinji rweZimbabwe runofanira kuita vimbo kana kuita confidence mumaleaders avo kuti vanokwanisa here kuchengetedza bumbiro renyika rinoita kuti tione kuendera mberi. Saka apa zvakapeka picture kekuti vana veZimbabwe vakutaiwa kuhurumende zvakungochinja mutemo painodira, kunga ari kuchinja bhutsu kana vari kuchinja mahairstyle. Zvadii kuti constitution yeZimbabwe imboramba iripo tese tanyatsokuita understand, tozotarisa payakaipira nepayakanakira. Saizvozvi ishu yerunning mate yakabva kubviswa iyi. Tanga tisati tatomboita experiment kana kuita experience tione payakanakira nepayakaipira, but yangobviswa. Then paishu yeappointment yemajudges ekumatare, taiona paTV mamedia kuchiitwa maindeviews emajudges ivo vachitiudzwa kuti zvevanonga vachide kuzoita kana vavepo neku bvunzwa experience yavo and so one capacity yavo. So izvo zvese kana zvakubviswa zvinoreva izvo kuti ruzhinji rwenyika haruchinei nechekuita kweappointment yemajudges uko kwaan kuchitungamirwa ngejudicial service commission. Saka tiri kuona kuti masimba akatorerwe judicial service commission pamwe chete nepublic.
Dr. Mavaza, munoti panyaya yemajaji apa?
Panyaya yemajaji apa hapana chakaipa kuti hurumende kana mutungamiriri wenyika asarudze vatongi vedzimhosva pache zvake. Tinzwisise kuti mutemo uyo kuti vatongi vanosarudzwa neruzhinji rweZimbabwe wakanga usina kumira zvakanaka, nekuti vatongi vanga vabviswa kana kuti vakuyanikwa pachena vachiita kunyadziswa paprocesi yavo vachibvunzurudzwa mubvunzo. Umambo hwekutonga sajaji kana kuti utongi sekutonga sajaji hunoyera huri pamusorosoro pekuti haafanirwe kudhererwa nemunhu achindindakakusarudza. Anofanira kungoonekwa aripo achitonga nekuti the law is sacred. Saka in other words kuti vanhu vakanga vari kubvumirwa kusarudza vatongi yaiva hongu vanhu vakanga vachibvumira, asi zvanga zvisina kunyanya kunaka, zvanga zvisina kunakira vatongi. Kune vatongi vazhinji vanogona kutaura mhare dzekutaura paruzhinji nekuti vakapiwa mabasa aya nekuti vaigona kutaura, asi vasina pfungwa dzekutonga. Saka dzimweni dzenguva mutungamiriri wehurumende paanenge achisarudza haangomuka mangwana anongoti haamutongi, anotosarudza nechikwata chaanenge anacho onyatsoongorora zvinodiwa pautongi.
Vamuchauraya, tingaona here dare resenate richishandura zvakapasiswa nedare repasi?
Izvo hazvikwanisi. Dare resenate harikwanisi kurivhesa zvinhu zvakaitika kudzasi, because the ruling party ine majority ikoko, and mutemo weZimbabwe zvavo mashandiro onoita ndekuti kune inozi whipping system. Saka munhu anovhota along party lines, havazokwanisi kunge achiti chero ari senator wezano kana akafungidzirwa kuti hazvina kuipa ovhota the other way round, because panodivide kwazi house panenge pasina option yekuti uchaite zvebrand zako usikaonekwi, zvese inenge yaitawo public. Saka vanhu vanomanikidzwa kuvhota zvichienderana nedirective yabva kuparty HQ. Saka because of the whipping system mutemo iwo wakutoita sell through the senate.
Vanga vari munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans, uye vakambove nhengo yeparamende vapishai muchauraya vari parunare kuchipinge. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yezano PF uye vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain. Live Talk Chairwoman's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye urongwa hwekubayiwa kwevanhu nhomba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland East neZuro, vamwe zana nevashanu kana kuti 105 vachibatwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vabayiwa nhomba yavo yechipiri yeCOVID-19 kukwekwe. Vakwegura vochema-chema nemari shoma dzavanoti vari kutambiriswa dzopakuti vanonge svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.